mumwe mushandi wezveutano uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vati vari kusiririswa zvikuru neuwandu hwavo vari kufa nechirwere cheCOVID-19. VaMadzorera vati vashandi vezveutano vanotoda kubatsirwa mukugadzikana kwepfungwa nekuti zvavari kuona vari pabasa zvinotyisa.
Mafiro ari kuita vanhu yezvino awandisa. Vanhu vari kungoti vakabatwa nechirwere ichi mazuva maviri matatu munhu atoshayika. Chave achine ukasha hukuru ende achisi kumboti pachanzi. Chonyanya kurwadza semahealth workers kutarisa vanhu vatinoziva vachishayika nechirwere ichi. Unofila helpless, unofila kuti hapana zvandogona kuita apa. Wongopedzisira wongoisa zvese mumaoko aMwari. Unoshandisa mishonga yese yaunoziva kushandisa. Asi kazhinji hazvina zvazviri kubetsera. Chirwere chiri kuisa presha yakawandisa mundangariro nemuhana dzemahealth workers. Zvichatoda kuti mahealth workers adzidze kugadzirisa pfungwa dzavo.
VaMadzorera vatiwo apo vashandi vezveutano vanenge vodzokera kumba vanenge vaakutyirawo kutapurira mhuri dzavo kana vachinge vabatwa nedenda iri asi risati rabuda pachena.
Kana wakudzokera kumba wayakufunganya nenyaya yekuti kuda wakatakura utachiona mhanzu dzako iwei, unosvika paya zvatowanzira ndezvongosvika tichingobvisa hanzu dzatava takapfeka, tosoka mumvura ine sipo, wopfeka hanzu nyowani wodzokumba watanga kutamba nevana.
Mumwe mukoti anoshanda muguta reHarare, Masimba Rashe James Tafirenyika, avo vanotungamirira Zimbabwe Urban and Rural Council Nurse Workers Union, vati zvinhu zvinotyisa zvakanyanya kuenda kubasa.
Kana tichienda kubasa tinonzwa kutya, asi nekuda kwekutiwo takabayiwa vaccine rekunzi rinogona kudzikisa ukasha, tenge taakungoenda kuitira kuti tinge tichibatsira kudzikisawo kuti vanhu vasange vachinge vachizobatwa nedenda iri. Asi zvinhu zvinotityisa zvikuru kuti tinge tichiramba tichienda kubasa as frontline workers.
VaTafirenyika vatiwo zvakakosha kuti vashandi vezveutano vese vapiwe zvekufambisa kuitira kuti vasasangane neveruzhinji.
Tinoda kuti vanhu vange vachipiwa transport yekuenda kumabasa. Nekuda kwekuti iko zvino izvi tiri kushandisa public transport, asi tinenge tabuda muvanhu vari kurwara necovid-19 tokunge takutospreada futi.
Mumwe mugari wemuHarare vaGod knows homwe vati vashandi vezveutano vanofanirwa kuwedzerwa mari dzemihoro sezvo vari kubata basa rakakosha uye rinotyisa.
Vanofanirwa kunge vachiwedzerwawo mari nekuti tikada kutarisa kuti njodzi dzavari kupindana nadzo nezvavari kutarisa nadzo zuva nezuva hazvina kureruka.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi matanhatu nevaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pazviuru zviviri nemazana masere nevapfumbamwe, kana kuti 2809. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru makumi mapfumbamwe nechimwe nezana nemakumi maviri 91,120, zvichitevera kubatwa kuvanhu zviuru zviviri nemazana manomwe nevashanu 2,705 nezuro wakare. Kusvika nezuro, hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakange vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nezviviri nemazana matanhatu nemakumi mana nevaviri, kana kuti 1,292,642. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri vave zviuru mazana matanhatu nemakumi mashanu nezvitanhatu nemazana masere nemakumi matatu, kana kuti 656,830. Uwandu uhu hunogona kukwira apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzanhasi. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.